manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Week 74, week 2, 71, week 3, 79, week 4, 85, in total 309. Vakafa can confirm Zimba with 3 kids from different families.
Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west
kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefi so far ndozvandoziva kuti ndozvaitika chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana
Muri dzanga dzavharirwa nemafashamwe emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakakwirira. Dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika roramba richinesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kunzungwale mudunhu reBhinga kumateveleland north dzinonzi dzanunurwa mushure mekutakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakasununguka. Mumiriri weBhinga north muparamende vaPrince Dube Kosiwanda vanoti pari zvino vari kugutsikana nemashanduro emapoka ose ari kubatsira mudunhu mavo kuona kuti mhuri dzakawirwa nedambudziko iri dzabatsirwa nezvekudya zvekupfeka pamwe nepekugara. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rinonzi raburitsawo gwaro richiti mhuri dzinodarika 21 dzanga dzakavharirwa nemvura pamwe nedzimwe 11 dzabatsirwa kusvitswa kwakachengetedzeka. Gwaro iri rinonzerere kuti boka reCivil Protection Unit ratumirawo matende zana pamwe nemagumbeze kuBhinga uye maute muchadenga atumirawo zvikopokopo zviviri zviri kubatsira vakawirwa nedambudziko. Mafashamu aya anotevera mvura inonzi yakanaya zvakanyanya kubva nemusi wechishanu svondo rapera izvo zvakasiya nzizi ina dzinoti Sibwambwa, Sikanda namapande nemanyenyengwa dzafashukira. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube Kosiwanda pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino mvura haichisiri kunaya yamira kunaya mvura but vanhu vakawanda vakati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground. Saka zviri kuitika pari zvino ndezvekuti CPU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze vanhu vasina chokudya vakatorerwa mbasha nemvura. Saka pari zvino ndozviri kuitika paground.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu vari ikoko?
Chatatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefi. So far ndozvandoziva kuti ndozvaitika chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika 30 dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo.
Ndeke kutanga here kuti nzvimbo iyi inge ichisangana nemafashamu akadai?
Akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika pamevhu pavasvika parizvo.
Chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya?
chakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze mvura yanaya mukati mebhinga gore rineri imvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga but iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita fanga pakarerekera paita fanga pari pasi pasi zvakare iri pakati pebhizi zhinji saka izvozvo zvinoita kuti nzvimbo dziya dziya kana dzavhara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu
matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa
nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe Chinagoma nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita sechininga pamwe chete netsungwari
tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino
pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza fanika inini pandakalasta kuinda kone zuro nhasi ndasvera ndisimo mudunhu racho but mangwana makusendirenda kutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo
vanga vari mumiriri webhinga North muparamende vaprince dveko svanda vari parunhare kulupane nestudio 7 chirwere chechimbwa mupengo chinonzi chanetsa mudunhu remashonaland west zvichitevera kufa kwevanhu vashanu mushure mekurumwa nembwa dzine chirwere ichi Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu remashonaland west vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vagift masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro
week 74 week 2 71 week 3 79 week 4 85 in total 309 vakafa I can confirm zvimba we had 3 kids from different families
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu
but due to limited resources tiri kukurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabayise chi imbwa ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda kuti kuti kuchipatara within 72 hours
vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo kuda kungoruma-ruma zvinhu kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza
Ijote, tikati munhu kafa, haachakwanisa kana kunwa mvura. Akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita maswari, mazino achitoita kudi? Kana kuteta. Haakwanisi kana kuti inge vachitarisana funechi nechiedza. Uyezve, vanogona kunge vachururuka machi? Masiriri. Ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma-ruma. Kana ari munhu kana anenge achida kuruma. Kana iri mhuka inenge ichida kuti kudi? Kuruma mazinodairo kuti anenge achibava asi chida kudi kuruma and they are very agitated
vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kurayi imbwa idzi hazvina kunaka nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi mutauro wekanzuro yechinhoi vachiwana mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba-famba dzichaurayiwa
Kwete hatinenge tisingaurayi imbwa asi tinenge taakudzizorodza kuti dzisa seimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba saka tinenge taakudzizorodza
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe
asi dzisingazviudza kumakona ati panzinge dzabaa vanhu vanotsigira kuti
asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komendi yangu yekuti like hatifani kuurayiwa sekudaro but tinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu reMashonaland West rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwa mupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu gumi vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Rangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu hwakachipa riri kukonzerwa nekuti Grain Marketing Board kana kuti GMB iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya upfu, uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana makambani aya akabvumidzwa kugaya chibage chaari kutenga ega kubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, Sachigaro weGMAS vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani ane mari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitagore rapfuura, asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya yesatuti vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirobva kunedzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government itipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neGMAS hazvisi kuitika. Vamusarara vati uwandu hwehupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo wezvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu hunosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu GMAS inogaya matani zviuru makumi masere umwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reGMAS riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi. Komiti inotungamirwa na Justice Mayor wakachena inoti sangano rejima rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera. Zvichakadai, mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vaKit Kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudzire zvakare kuhurumende kuti setima millers vari kuti vane chibage chavo iwo chavo chavo chisine neurongwa uyu vakurumidze kuti kamapise figa position ya kuti mari ingakozotengeswa upiwo so that vanhu vashaye vasawane kuvari panguva yekushaya upo all the time. Yes, that is our position.
Vakuza vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika paunotengeswa senzira yekudzivirira uori. Zvichakadai, hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu weroller mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matano ekuti hupfu hwakachipa uhu hunosvika kune vanokodzera. Asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weGMAS vagarika ichaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurirano nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isu segremilas asusu chino Zimbabwe ndechekuti takanga tichiita musangano nehurumende tanga titori mugwara iri kuita musangano nenyaya yemasubsidi ndinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano muguta reHarare pane imwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionesane kuti ichaiswa papi. Saka kana tichitaita musangano iwo ndopachazouzivisai kuti tawirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhu hwave kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudunhu reBonny Forest riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya kumuganhu neSomalia, zvikoro zvakanga zvavharwa kwemakore mashanu mushure mekurwiswa nechikwata cheAl-Shabaab zvavhurwa zvakare. Apo uwandu hwevanhu vafa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus wadarika chiuru chevanhu. Vakuru vezveutano mudunhu reHubei muChina, kunove kwakatangira chirwere ichi, vabviswa pazvigaro zvavo. Vanhu vemudunhu reNew Hampshire iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party achikwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vemabhizimusi madiki nevamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeguta reUlawayo vanoti kushomeka kwemvura muguta iri kwave kuvhiringidza mabasa avo panguva iyo kanzuru iri kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kuramba richikura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nzvare Farai Marima ndo mukuru wepanemwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Nzvare Marima ane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Nzvare Marima vanoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura, vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station ogona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanwa kuvhara ma toilets wawo because hatizokwanisi kudi kuma flush ane kuma chengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel zvimengwa tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi saka zviya zvinoda kuti zvikrumidzirwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because zvinogona kungobaka saka mvura inodiwa inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi vanhlahla mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti ive nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Vura inoshanda kuma toilets. Kakazhinji kuma toilets nokugeza marks, beer marks. Because of inyaya yemvura iyo you find that even ma drainage system yetu aisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and you have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuro yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mudzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inotinetsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku. Isu totesa na 8. Iyozosvika pana pano mausiku na ma 10. Isu ndato chaisa kuti chere nesi na kuchera mvura. Mangwana chisvika ichabuti pano kupiyevu. Neta kutofanira kutuma vakoma kuti vanochera mvura kumpilo. Kuti vanochera kumasporane. Manje musporane ine tswina. Ine rust yekusporana. Haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us kere kana usina mvura. No pesa kutovhara shop kunochera mvura. Apa ma customer nengo akuduza nekuti hapana mvura.
Mutedzeri wemurongi wemabasa, musangano reulawa Vendors and Traders Association, amai Debra Mukasa, vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushaikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura upenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti ma vendors akline nzvimbo yavo. It is smart. Wageze sefuti zvinhu zvavo zvavanotengesa, especially avo vanotengesa ma fruits and vegetables, because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura, kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura, zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura, but nenyaya iyo yokuti zvo manairo emvura achinja achafanana nezvakudhara, saka City Council in Zimbabwe yes and government inofanira kuona kuti dai yatsvaga mamwe maitiro kuti vafushe mvura igare iripo paite mamwe mareservoir achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo utapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisaneseke seZimbabwe.
Kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Nguni vanoti kuvakwa kwedhamu reGwaishangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema-chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Anai Mukasa anoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave netime, proper time yokunotengesa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa, nokuti vanotanga vomuka kuseni vonotsvaka mvura, vonotsvaka gasi, vonotsvaka huni dzokubikisa, and zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokutizvo magetsi acho aakudhura, mavendors haakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvina bhizimisi vamupofu vanotsinhirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 saakushandisa during the day sinoshandisa ice blocks, and then from 5 o'clock up to 10 p.m. saakushandisa generator, and uchidziva kuti fuel yachinodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits ese ari kuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinhirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo nekushandisa gwenya remagetsi.
Kana takuda kushanda tofanawo kuisa generator. Generator rinorana nediesel, asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka, because magetsi hauya, nouya very late. Isusu tatodi tatovhara the whole day tatarana generator. Saka isichinhu chinotishupa steric pamaprofit, even per service yedu, because service yedu not secure kana tisina magetsi wawo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura, mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana ekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriexim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi, kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedi connection na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west. Muri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kubinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo dzakasununguka. Dambudziko rekushaikwa kweupfu raramba richinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemi, rindiri muWashington DC, ndikusemi na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhla ka 11 Hlolanja 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube imizamo isesekhona eyokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lapho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga echininga lensunkwale eBinga. Umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga North edalela ephelamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube imizamo isesekhona eyokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubo olunje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokhu ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okukhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, zimpahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North edalele parliamente wekhuluma icingweni lo Gibbs Dube o7 eselupane. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa namhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia, wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano Studio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana kodwa waphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebe siyakhulumisana nalawa mazwe ukuthi afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly abasakhulumi lokhanakade ikhuluma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi uMnangagwa bayazi ukuthi ufanele ayenzeni ukuthi la ama-sanctions asuphe. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhethe uhulumende abamthandayo. So abakwanisi bakwenze lokho bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu ababancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi bona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union bakhulume ukuthi hayi lokhu enakade sikhuma ku-African Union singasandisani no.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe zilezijeziso yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli asifuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lile-NPA nje or lihlukumeza abantu emzelenje or lilaba lawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu bomnankakha bengalandela imigomo leyo eyafakwa laba abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya umnumzana Arap Moi abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi ekahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengomdoda okuqina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuza. Nxa sikhangela lokho esingathi khona yindlela akade ephatha ngayo abantu abeKenya lokunochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ilibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuza.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izalane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Havron evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu e-African Union uthi ele Botswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba, uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani ele Botswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe ngakucelele eBotswana ufike udingisise ukuthi impumela yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Bonke lo sonzi lwempilo ngakucelele eBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eleZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugcwela intsha yeZimbabwe enye yayo yangakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esijeneyo zomnotho kanye longahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye okudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe akumhlubulo we-SADC sisiyaqinisweni alukholweki.
Managing the regional economies is frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijeziso zomnotho ngaphandle kokuba leZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC, umanyano owe-African Union la ugcizelele emhlanganweni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngise-Avron kwele Botswana.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kususela ngo-8 kusiya ngo-9, sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-Live Talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ukucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Inhlangano lo siqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Impala Cross-Border Traders. Besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sethethenga impahla. Uhlelo lolu uzabahlelwa iminyaka engxenye emibili. Sikhulumisana nabezimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhanda ama-councils ukuthi kwini esingakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni ukuthengisa sichapha amazwi.
Ukansela Rodney Jele omela uward 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini bafuna sibayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambe i-economy yeZimbabwe, yesibambe i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground. Ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors, even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our world.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, uMnumzana Njabulo Moyo, uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu ukubana kulobugwelegwele obwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadale eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele obuningi esikubizwa sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sikumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abasebenzayo. Umsebenzi wezandla umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi thina lathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo koBulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabangcindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachback kuma-newsstands sizitransport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending solo is not yet legal.
Uhlelo lwabeBulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezivela kwamayamazwe ngamafitshane. Udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi la-Afrika oluqalele kwelekinya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alijumi lane. Abohlangotho olubona ngezokudla kumanyani wamazwe omhlaba lwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamachumi edlula ayisikhombisa amadola wokulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe umkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owesazi owaqhamuka kwele China njalo eminyakeni engamachumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi impela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana kuDakwashe Dagwirey, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association, umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Abasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu olebhizinesi yakhona, umuntu ofanele abotshwe yodlelana lomongameli welizwe. I-corruption commission yakhona yabudlawudlwangu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe, akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo kuhlekile isikhathi sokuthi kuyabe sokuthi abanye abantu abazwisisayo umbuso womgcele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla leZANU-PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi, ngokubona kwami mina mnanda amaqiniso akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabuthengisa kodwa ngabo 200 US dollars kuthane elilodwa, kodwa uzotona zithiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and uyayikhipha ngobunzima ngoba vele yena imali yakhona kasilayo kayikho. So khangele ifuyeli iyashoda, kodwa uzotona uhulumende ukhiphe inkalakade ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyethenga leyo fuel. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngento zona lezo ukuthi zenzakale? So kuyakhanya ukuthi hayi bakhona abanye abantu abaqalisa ukuthi kona bebele lokuzenteni le power ebezinto ezinjalo konoko ukuthi ngama-cartel. Ukuthi ngobani hayi mina kangifuni ukuthi hayi lokuzenteni ama-lawsuit, so ngeke ngagambilize lo muntu, kodwa can tell you definitely for sure ukuthi hayi mina I believe ukuthi kona ama-cartel akhona ayaphila, and yinto kumele iwongororo nxa ngabe kuthiwa kula bantu abala information yaleyo kumele bebekuwongorore korokana kenazele kuyona kubanjwa njani, ngoba yizinto ezisilimazayo zona leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi ama-cartel la ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kunzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileningi. Ngokungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezoku-supply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abalethe ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboyi bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapho. Labo-ke yibo amadoda abosilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu, ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwama-cartel lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela ama-cartel akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Umculi olodumo oembube uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chilani mina, umchilani mina.
Iphephandaba leTimes lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani. Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sethu-Southern Africa sisilahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona izana ezechurch kakhulu, ezesontweni, and sake sahamba sikuthi ngiyamukela le concert yakhe le ayenza eHarare, uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi, kwanebetshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida, ubaba uShabalala ubeisinspire ngokuthi even ukupheka kwabo imusic, ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo, ukuthi inspire kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLady Smith, iy'ngoma zabo ezegospela kade bezihlabela, ngoba ngumuntu ekhula esontweni bekuzingoma kade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu leLady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Poor boys and pilgrims with families, we are going to Greece. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu leLady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguGibbs Dube. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees your blown apart. Everybody sees a window. I'm going to Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. We are going to Graceland.
empty sockets, I'm looking at ghosts and empties. Every time you believe, we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling,
hayi ulale ngokuthula shabalala siyazi usithiyele ke ingane zakho ishabalala rhythm siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni webhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula selugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande sithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.